achitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumuHarare, vamwe vagari vekunzvimbo iyi vanoti vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya, kushungurudzwa pamwe nekurayirwa hama dzavo. Sabhuku Piano Chipindirwe vanoti vari kurarama sevanhu vari mujere, sezvo vasingachakwanisi kufamba zvakasununguka mudunhu kanawo kushanyirwa zvakasununguka.
Dambudziko guru rataida kubatsirwawo kuti tisunungurwe rokutanga ndorataurwa kuti tiri mujere. Kana hama dziri dzichida kuuya kotiona, dzinofanira kunga dziine tsamba inotorerwa kwamutare yekukliya kuti atenderwe kupinda imomo kana achinge achida kuuya nemotikari. Uyezve isusu sevagari hapana munhu unotenderwa kufamba kuvhini kunyange ndiri mugari wemomo kuti ndifambe nemotikari yangu inini isina clearance. Clearance iyoyo haiitwi tisu madzishe tinoziva magariro evanhu vedu. Inoende kwaitirwe kwamutare zvichititorera mari yakawanda kuti nditore motikari yangu kuenda nayo kwamutare kuti ndobhoye clearance ngemunhu asingazivi zviripo. Saka ipo papo taida kuti tisunungurwewo kuti kana motikari iine bhuku rinotaura kuti Chipindirwe area yayo inogara nemunhu wacho aine chitupa chakafanana naizvozvo afambewo akasununguka kuti tibve musungwa. Iyozvizvi tiri munhu apa titori mumajeri izvozvo, hatingarengi kuti tiri muZimbabwe yakasununguka.
Vataura vakamiririra sabhuku mukwada veWard 29 kwaMarange vafarika injeza vatiwo kutubuka kwemangoda kunzvimbo yavo kwakaunza kushupika kukuru panzvimbo yekuti mangoda avandudze upenyu hwavo. Vanjeza vanoti kuvepo kwemangoda hakusi kuvandudza upenyu hwedunhu ravo sezvo kusina mabasa ari kuwaniswa avagari uye pasina budiriro iri kuitwa munzvimbo yavo.
Kubudikidza ngemamaini ezvinyukwa zvakabudiswa ndiMwari kuti vanhu vabatsirike. Asi pamusoro pekubatsirika kwevanhu zvakaende kopa vanhu zvedambudziko guru rekushushikana mumugarire wavo wavaiita kare. Zvinoti chekutanga mari pavana kuti vashande mabasa, hapana chiri kuitika, hapana mwana anoshanda. Kwakuchiuya kuti kutanga kwemanainini kubva muna 2008 kusvikira pari zvino iri mbada Marange Resource, Anjin, then Dinani and DMC. Zviro zvezvo vari kushanda vakanga vachimbonyepera vanhu kuti tinobatsira. Asi tichichiona kuti pane development yakaitika here? Hakuna.
Mutungamiriri weBocha Community Diamond Trust vaMoses Mukwada vati kambani yehurumende iri kuchera mangoda pari zvino yeZimbabwe Consolidated Diamond Company iri kutonyanya kudzvanyirira vanhu kukunda zvaiitwa nemamwe makambani ekunze akamiswa kuchera mangoda muna 2016. VaMukwada vati chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti vabatwewo sevanhu.
Saka taikumbirisa kuti dai hurumende yaikonsidha isu semabocha mararamire edu semabocha yandotifananidzwa pamwe chete nekunotserwa goridhe, pamwe chete nekunotserwa platinum. Zvanyaya kutishamisa ndezvekuti diamond ranyaya kuite mukurumbira maningi wekuti rinobva rave kuchengetedzwa nemasoja, nemapurisa, masapoti unity nemagadhi. Chikurukuru futi chimwe chete kuti gadhi asina kutrainwa akapuwe masimba makurukuru kudarike munhu womutemo kunyange mupurisa. Unoona gadhi achibvunza chitupa, munoona gadhi achibvunza license yemota.
Mumwe mugari vaGladys Mavusa vati vari kurarama semhuka kwaMarange sezvo vasingafambi zvakasununguka uye vachirumiswa nembwa nevekambani yeZCDC.
Ndinongorarama handizoti semunhu here kana kuti semhuka kana kuti semusungwa, uye kuti nditi ndinotorwa semunhu mupenyu ndinotoita sekunge ndakangofananidzwa nechipokwe chiya chinonzi hachichakodzeri kugara muwapenyu. Nekuti upenyu hwandiri kurarama ndehwekuti handikwanisi kuti mwana wangu kana akarorwa kune imwe nzvimbo anokwanisa kusvika kwandinogara akasununguka nemukwasi mune murume wake. Handikwanisi zvekuita basa rangu randaita remaoko kutengesa, nekuti zvinonzi ukaoneka une madomasi chaiwo idambudziko. Kuti ndifambe ndisina chitupa idambudziko. Basa guru nderekuti mwoyo yedu inongotsva nezvetiri kuona zviri kuitwa wana wedu. Vana vedu kazhinji pamwe unozwawo panext door wauya wakarumwa ngembwa.
Mumwe mugari vaMalvin Mudiwa vashoropodza hurumende vakati vari kubatwa neseri kweruoko kukunda zvaiitwa panguva yehurumende yavaIan Smith. VaMudiwa vademba kuti dai hurumende yakatovatamisa havo kuvaisa kune imwe nzvimbo pane kushungurudzwa kwavari kuitwa.
Yatinotovimba nayo kuvhiringidze vanhu vayo tinode kudii, dai vakatitamisa, saka zviri nani?
nekuda kwematambudziko avari kusangana nawo vagara vavanyorera tsamba yenyunyuto kudare reparamende Commission yeZimbabwe Human Rights neAgenda kurukota rinomirira dunhu reManicaland nekune mamwe masangano mudunhu reAfrica anorwira kodzero vachibatsirwa nesangano rakazvimiririra reCenter for Natural Resources Governance. Kambani yeZCDC ndoiri kuchera mangoda pari zvino kunzvimbo iyi mushure mekumiswa kwemamwe makambani. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wekambani yeZCDC vashuga chagonda kanawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.